manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 16 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vanocherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vacherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Musangano wanhasi warongwa nesangano reBlue Circle Voices Network rakabatana nesangano reDiabetes Association of Zimbabwe. Tabata nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe amai Heather Koga kuti tinzwe zvaitika.
Nasi taita musangano tanga tichicherechedza zuva reWorld Diabetes Day iro ranga ririko musi wechina musi wa14 mbudzi saka tazotora mukana uyu semukana wekudzidzisana pamusoro pechirwere ichi saka tanga tinewo nyanzvi dzedu dzatichipakurira ruzivo pamusoro pechirwere ichi
vanhu vatambira zvakadii urongwa hwamanga muchiita uyu nhasi amai Koga
handingati vanhu vafara zvikuru nechirongwa ichi vese vatanga takakoka vakawanda vacho vauya vakaratidza kufara zvikuru nechirongwa ichi uye vakasimira kuti vanzwa zvakawanda muchirongwa ichi
iro dambudziko rechirwere cheshuga rakamira zvakadii muZimbabwe
ndingati dambudziko guru ndingati tsvakirudzo yakapedzisira kuitwa yakaitwa pane chinguva panguva iyoyo zvainzi 10% yevanhu vemuZimbabwe vane chirwere ichi asi that was more than 10 years ago saka pari zvino zvinogona kunge zvatowedzera zvakanyanya saka ndingati dambudziko guru uye vazhinji vacho vatinoona vane chirwere ichi vanenge vachishushikana zvikuru nepamusana pekushaya zivo uye kushaya mishonga kutadza kutenga mishonga nezvimwe zvavanoda kuti vange vachibatsira nechirwere ichi
veruzhinji munyika muZimbabwe vane ruzivo here rwakakwana nezvechirwere cheshuga ichi
ndingati mukuona kwedu vanhu vazhinji vachiri kuda dzidziso yakawanda zvikuru pamusoro pechirwere ichi vazhinji vanotorarama vainacho vasingazive kuti vanacho uye kunyange vanoziva kuti vanacho pamwe pacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana rwekuti zvinombofamba sei uye kuti vangabatsirika nesei
zvii zviri kuitwa amai Koga kuitira kuti munyika munge mine ruzivo rwakakwana nechirwere cheshuga
tine masanga ngano mamwe anodzidzisa nezvechirwere ichi sezvakaita seyo maDiabetes Association atinawo nekunyangwe mamasangano akaita sana MSF vaya vanonzi Doctors Without Borders ane maprojects mamwe avari kuita pamusara pechirwere ichi uye muzvipatara nemumakliniki vanoita atinoti maDiabetes Clinic asi tichiri kuti pari zvino pachine basa rakawanda richiri kuda kuita pane vanhu vazhinji vasati vawana ruzivo kana rubatsiro saka zvakawanda zviri kuda kuramba zvichiitwa pamusoro pechirwere ichi
semunhu ane ruzivo rwakadzama pachirwere ichi zvii zvamunotarisira kunge zvichiitwa munyika
ndinotarisira kuti pange paine dzidziso yakawanda kupfuura zviri kuitika izvi vanhu ngavave nedzidzo yekuti chirwere chinofamba sei tichine mamisconception nemamith akawanda ekuti vanhu vanenge vaine zvavanofungira pamusoro pachirwere ichi zvisiri chokwadi nezvimwe zvisiri chokwadi chakakwana. Uye zvetino tachikumbira kuti kana hurumende nemamasangano kana nevezveutano kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti vanhu vange vachiwana mishonga yakakwana, nekuti ndorimwe dambudziko rukuru. Vanhu vazhinji havasi kukwanisa kunge vachitenga mishonga inodiwa, kunyangwe nezvimwe zvinodiwa zvakaita kana zvekuzvitesta shuga dzavo, kunyangwe nezvikafu zvakafanira zvavanofanira kunge vachidya. Zvinhu zvichiri kunetsa vanhu vazhinji.
Munhu anorarama nechirwere cheshuga anoda mari yakadii pamwedzi kunge achikwanisa kunge achizvibatsira nemishonga?
Ndingati hangu pari zvino handikakwanisi kupa figa chaiyo nekuchinja-chinja kwaita mari dzedu munguva pfupi yapfuura iyi. Asi anoda mari yakatotiwo nekuti panoda chikafu chakafanira, panoda mishonga, vamwe vanozvibaya neya inonzi insulin, vamwe ndo vanoda mapiritsi, panodawo zvekushandisa zvakaita semaglucometer nematesti zvekuti munhu anenge achitesta achiona kuti shuga dzake dzakamira sei kuti akwanise kunge aine chekuita pamusoro pazvo.
Munoona here nyika kuburikidza nehurumende iine chido chekurwisa dambudziko rechirwere cheshuga riri munyika iyi?
Ndingati hangu chido tinochiona nemapurogiramu anenge achiitwa, asi susu chichemo chedu ndechekungoti dai zvatiwedzere pane zvacho, nekuti asit is tiri kuona vakawanda vachiri kushushikana, vakawanda rubatsira rusati rwasvika kwavari.
Nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe, amai Heather Koga vachitaura vari parunhare vari muHarare. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti havasi kufara nezvakaitwa nenhengo dzeZANPF idzo dziri mukomiti yeparamende inoona nezvemari. Nhengo idzi dzakatadzisa musangano wekunzwa zviri kuitika panyaya yeSakunda Holdings, iyo iri kunzi yakapihwa nehurumende mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Asi mumiriri weBoera Bohera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vanoti vakatora danho iri sezvo MDC isiri kucherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, nokudaro ivo havasi kuzocherechedzawo vatendai biti sachigaro wekomiti iyi.
Our position as ZANPF MPs is that Honorable Biti is also in the presidium of MDC, and these are the guys who are instructing their MPs to boycott parliament when the president is coming into parliament. And it was seen yesterday that no MDC MP attended parliament. So we made a decision as ZANPF MPs in that public accounts committee that we cannot proceed until we are given a directive by CSRO.
Mumiriri weBoera Central muNational Assembly vaMatthew Nyachanu vachitsanangura danho ravakatora kuti sei vasiri kucherechedza vatendai biti sachigaro wekomiti inoona nezvemari sezvo bato reMDC risiri kucherechedzawo vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Asi vamufana vanoti havawirirani zvakaitwa neZANPF uye havatambire zvikonzero zvakapiwa nebato iri nezuro.
Maita hezi matoto, sekuona kwangu ndinoona kuti zvinodzorera shure zvikurusa basa reparamende, zvekuti kana tichiona makomiti akadai sana Public Accounts Committee yavabiti nemamwewo mana Legal Committee nemamakomiti ese eparamende neparamende pacharo ipati yeexecutive ndakashandisa yeaccountability system arms of government yedu yemuno muZimbabwe, such that legislature inofanirwa kuve iri nhengo yenyika ino yehurumende ino inoremekedzwa. Saka kana takuona pakuitika zvinhu zvakadai zvekuti pane vamwe vanotarisa kuti kushanda kweparamende kuenderere mberi, tinoona zvichiendesa shure kubudirira kwenyika yedu.
Munoona sei kuramba kwenhengo dzeZANPF dziri mukomiti yezvemari kuti nyaya yeSakunda Holdings inzwikwe dzichiti hadzicherechedze sachigaro wekomiti iyi vatendai?
Ini handitenderani nekutsanangura kuri kuita vanhu veZANPF, maMP eZANPF ari muPublic Accounts Committee. Bato reMDC pakutanga parakati haricherechedzi vanangagwa semutungamiriri wenyika, rakatanga kuboikota vasingaendi kana pakavhurwa paramente mwedzi mishoma yapfuura kana nezvimwewo zvakaitika. Hatina kuona vachiita matiribida vari kuita. Vaiuya kumakomiti wavo, vaiuya kupublic accounts committee mufunzo mkuru unoda kufunzo kuti sei nezuru chii changachanyanyoshamisira kuti zvizoitwa nezuru kuti MDC makati hamucherechedzi president saka isusu hatichacherechedziwo vatenda ibiti semukuru wepublic accounts committee tiri kuona pane nyaya inodzinza yakadzama kukunda izvozvo haisi nyaya yekusacherechedzwa kunoita MDC vamunangagwa inyaya yekuti kwanga kwadanwa vanhu vari kuzikanwa vanofungidzirwa nenyika yese kuti vane kubatana vane kushanda kumwe nevakuru vekuru vemuno munyika vakabatana nezanu PF vanodyidzana nezanu PF vesekunda saka takamboona kutendai biti nepublic accounts committee vakave nenguva yakareba vachiedza vachizama kuti vakuru vakuru vekambani vauye kuzotsanangura mibvunzo mikuru yekuti mari dzakakurisisa mabhiriyoni emadhora aenda kunana command agriculture nekumwe kwese akaenda kupi akashanda sei zvakapirwa sei asi nguva dzese dzavainzi vauye kukomiti ikoko taingoona pachingoitwa dzimwe tsanangudzo dzisikanzwisisiki masvondo kana svondo rapfuura hero havana kuuya zvinzi mukuru wacho esakunda haasi munyika tumirai mvunzo yakanyorwa asi nezviro ndopatinozoona vakuru vemashefu ese esakunda avapo saka toti vanga vauya nemwoyo wese here wekuti vada kupa uchapupu kupublic accounts committee kana kuti zvanga zvatorongwa kare kuti huya henyu hakuna tiri kuzogoitika uko rekuti vezanu PF vati kufungidzira kuti vari kushanda nesakunda nemakateo wakadaro kuita zvinhu zvisina kutsarukana vave vatitadza kuzomira pamberi pepublic accounts committee kuti zanu PF yanga yatoronga kuti tichaondomora zvinhu zvese zvichaita kuti musangano uyu usaende mberi saka pachirungu tinotongoiti sabotage handioni zvine chekuita nedanho rakatorwa neMDC rekuti handicherechedzi vamunangagwa kana kuti vamunangagwa kana vakapinda muparamendi tinge tisipo aiwa isi totozviona izvi zviri zvebato rezanu PF rakatogara pasi rakaronga kuti vamwe vedu ava vekusakunda tida kuti tivavhirire hatidi kuti vamire pamberi pepublic accounts committee hatisi kuda kuti vapindire mubvunzo ichabvunzwa ipapo ndokuona kwedu asi taiona kuti dai vari vanhu vanoda kuti zvinhu zvibude pachina pasave nekufungidzirana kwakawanda komiti yaifanira kugara pasi because nyaya yesakunda ine mamowo nyaya dziri kungobuda-buda dzakawanda dzinoda kutsanangurwa dzinoda kubuda pachena kana munhu akachena unotyei kuenda pamberi pemakomiti akaita sepublic accounts committee hopa uchapupu hwako hopa umbowo hwako hocheneswa zita rako hapana chaunobva
mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana vachitaura vari parunhare vari muharare Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yeyambo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitoreswa mhiko yekuva mutungamiriri wenyika mwedzi uno makore maviri apfuura, vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vaizogadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzekumavirira uye kuona kuti kodzero dzemunhu wese dzaremekedzwa. Asi mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, amai Blessing Gorejena, vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti hapana shanduko panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mumakore maviri vaMnangagwa vari panyanga. Amai Gorejena vanoti kusaremekedzwa kwekodzero kwatonyanya munyika, vachiti bumbiro remitemo yenyika harisi kuremekedzwa.
Ndise maonero edu isusu, kunyange zvazvo pakaita kushanduka kweutungamiri munyika yedu, panyaya dzekodzero dzevanhu hatisi kuona pane shanduko yakanyanya. Shanduko yatiri kutoona ishanduko yokuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kuri kutotadza kugadziriswa zvakanyanya kudarika makore mapfupi apfuura ataiona. Bumbiro redu remutemo rinenge ratokandwa neparuvazhe nehurumende iyi haisi kutombotarisa zvakanyanya zvainofanirwa kunge ichiita maringe nekuti mutemo yenyika inokosheswa sei, uyezve kana kuri kunzi panoda kuiswa mitemo zvatiri kuona zvemasi zvemastatutory instruments izvi zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa, matanho ato anofanirwa kunge achiitwa.
Amai Gorejena vanotiwo kupambwa kwevanhu munyika kuri kuwedzera, asi pasina matanho ari kutorwa nehurumende kuona kuti vari kuita izvo vasungwa nemutemo.
Kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvinofanana nemaabductions atiri kuona aya, isusu tiri kuona kuti zvatonyanyisa kudarika zvatanga takatarisira, ende zvinhu zvinotishungurudza zvikuru nekuda kwekuti hurumende yacho, kunyange zvazvo nyaya idzi dziri kuripotwa kwavari, hapana danho ravari kutora kuti tikwanise kuziva kuti ndavanani vari kuzviita. Uyezve security yevanhu yakanyatsochikosheswa here, kunyanya-nyanya vanhu vanomiririra kodzero dzevanhu, atinoti mahuman rights defenders aya.
Amai Gorejena vanoti hurumende inofanirwa kuremekedza bumbiro remitemo yenyika zvakazara kuitira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Mukuru weZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anzelimo Magaya, vanotiwo hapana chachinja panyaya dzekodzero munyika.
Tinoona kuti zvinhu zvazvina kusiyana, hapana kusiyana, nokuda kwokuti mudzi wacho ndomumwe chete, vamunangagwa ndo vaishanda pamwe chete navamugabe. Saka mucharangarira kuti tisati tane ku vanhu vaidziviswa kumacha kuita mademonstrations, tisati taita ku vanhu vaidziviswa kutaura zvavanenge vachida kutaura maringe nemamiriro enyaya, mamiriro anenge akaita upfumi hweZimbabwe, muchiri kutondera kuti vanhu vaitandaniswa, vanhu vachipuwa, vachikandwa mategats mazuva amugabe, tisati taona ku. Saka tiri kuona kuti zvinhu izvozvo ndo zvimwe chete zviri kungopfuurira mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti hurumende iri kuremekedza bumbiro remitemo yenyika iro rinopa kodzero kuvanhu vose. Asi vaMutodi vanoramba mashoko ekuti hurumende yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzakasiyana-siyana.
Hurumende iri kuremekedza kabumbiro remutemo ratinaro rinoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa, riri munonzi Bill of Rights. Saka kodzero idzodzo dzakasiyana-siyana, dzinosanganisira right to life. Kodzero yekuti munhu ararame inoremekedzwa zvikuru muno. Ndosaka izvozvi saka mitemo inoiti kana munhu atongerwa rufu aurayiwe. Munhu nemunhu ari dungamunhu, ndiye ane simba rokuzvichengetedza upenyu hwake. Ndosaka muchiona kuti tino vanoita masuicide, vanodzungira avo, vamwe vanomapoizeni, vamwe vachizvidonedza vachifa. Tadza kuremekedza kodzero yako semunhu. Kuinda pademonstration panoitwa kuratidzira, pachiuya vanhu magungano nemagungano vane zvinangwa zvakasiyana-siyana, wozviisa panjodzi yekuti upenyu hwako hunoguma hwadimudzirwa panzira. Harisi basa rehurumende kuchengetedza upenyu hwemunhu, azvipira kuti apinde pakuratidzira kune mhizhonga.
Kunyange hazvo vaMutodi vari kuti hurumende iri kuita zvose zvinodiwa mukuremekedza kodzero dzevanhu, vakawanda vari mumasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende yavamunangagwa inofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekodzero, yoona kuti mauto nemapurisa anoita basa rawo achiisa kodzero dzeveruzhinji pamberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai kwapera makore maviri, apo takaona vechiuto vachitaura ivo kuti vakange vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika, uyezve vaida kuti vabvitse matsotsi avaiti anga akatenderedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Pane zvasanduka here paupenyu hwemadzimai munyika? Tichange tiri kutaura namai Hilda Nkomo vari kuBritain naamai Linda Masarira Kaingidza vari kuZimbabwe. Totanga nekunzwa kubva kuna amai Hilda Nkomo. Amai Nkomo, mungati pane zvasanduka here pane zviri kutarisana nevanhu munyika pari zvino?
Sisimage hapana chasanduka. Tatomerwa neupenyu. Ndofunga chakanga chingodiwa nemasoja ndechekuti iwo vaitewo takeover kubva kuarmy wap ndofunga ndozvavaida nokuti zvino tikanyatsocherechedza zviri kuitika munyika kwete kuti havasi kuzviona vari kuzviona patitarisai kuti vanhu vatambura sei hakuna keshi yezvino mari dzinonzi dzawanikwa murodhi mari ingabuda here kuenda kublack market isina vanhu vaiburitsa vari mukati imomo
semadzimai zvii zvamungati imi zvanyanya kukuremerai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende
zviri kutishungurudza zvisingaite kuti saka nyika yedu yochiitwa sei nokuti taifunga kuti pavaita takeover vachiti vabvisa vamugabe zvanyanya zvehuori hapana munhu akambosungwa anongoenda anongoenda kumakosi dzongotsikwa tikwa kuti dzichiri kumboferefetwa saka tiri kutoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda nokuti vari pamusoro ndo vakutsikirira vari pasi vari pasi makatsikirirwa kana pasina mumwe munhu azokuzuva iwo musangofirawo ipapo ndokuoma kwaita nyika yedu ikokoko chiri kunyanya kutirwadza yezvino izvi ndechokuti zvipatara zvavharwa dzidzo yevana vedu yezvino izvi hapasina vana vedu kwakuti hospital zvikoro zvese zvatopooma kuti hapasisina kana pekutangira upenyu ndokufa kwataita nyika yedu nokuti maticha nhasi haachadzidzisa havari kufa nenzara havana mari dzavari kupiwa madoktazi havana mari dzavari kupiwa toya kumanesi ndizvozvo kureva kuti takudzokera here zvana mbuya nehandana kagubi zvavakaramba izvozvo kuti iye zvino izvi munhu anonzi woenda kunotsvaga mishonga yechibhoyi kana kuti woita sei vakuenda kumaprofita
aiwa tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka regai timbonzwa kubva kuna amai Linda Masarira Kaingidza vebato relead vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika munyika
chekutanga chandinoona chakasanduka nyaya yemagariro edu mukati menyika ino takanyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyerana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino ndichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yamugabe zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari zvichitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties nguva yaya yamugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya mazuva vanhu vakapombonoka kutaura zvavanoda pavadira tikatarisa zvakare election yatakaita last year monona i think paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yavamugabe ndo positive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vamugabe vaenda
asi ka pane vamwe vari kuti upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere pane zvamungataura here pamusoro pemamiriro akaita upfumi pari zvino
machallenges mazhinji achiripo takatarisa maringika noupfumi hwenyika pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe takatarisa zvakare uori hungava huri muhurumende hungave huri mukati mevanhu ndo pandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo kana hurumende iripo isati yagona kugadzirisa nyaya yeuori handina kwandiri kuona tichienda nekuti tinora ambachikavira mberi asi sichidzokera shure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Hilda Nkomo uyezve naamai Linda Masarira Kaingidza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington, D.C. Nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yevarimi. Takanangana nemwaka wekurima wa 2019-2020. Muhurukuro yedu tabata mukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaTevera.
Naita basi.
Ratevera, tatiti mbonzwawo kubva kusangano renyu nezvegadziriro yemwaka wekurima. Tiri kuona nguva yekurima yakwana, vamwe vari kuti mvura yanonoka, vamwe vari kuti mbeu nefotereza zviri kudhura nezvimwe zvakasiyana-siyana. Zvii zvamungataurawo sesangano?
Ya, chokwadi mukoma Jonga, zvinhu zvacho hazvina kunyatsomira zvakaringa. Mitengo yakakwira zvisina kamboona. Tarisiro yemvura yakanaka iri kuita mbijana mbijana ichikamuka. Pairi kunaya iri kuparadza zvirimwa kwani kune vanga vane zvirimwa zviri paihu. Umwe haisi kunyatsonaya nemwero wokuti mbeu dzinogona kudyarwa dzichimera. Kana watadza kuwana kumera kwembeu kwakanaka, zviri kuoma pakuti mbeu yacho unenge wamboitenga nemari kuti ukwanise kuva yatadza kumera iyi. Inotori hondo chaiyo kumurimi wemuZimbabwe. Saka varimi vanga vane tarisiro yekuti mwaka uno unogona kunge wakanaka kubvira pane zvaitaurwawo nevanovheneka seneka Muchadenga. Asi gadziriro yavo zuva nezuva rekudarisa iri kuvhiringidzwa nezvakaoma zvakawanda zvandataura kumashure.
Pane zvirongwa zvakaita se Smart Agriculture, iyo yaizivikanwa nekunzi Command Agriculture, kwoitawo Presidential Input Scheme. Varimi vari kukwanisa here kunge vachibatsirikawo kuzvirongwa izvi?
Semakore ese mukoma Jonga, isusu sebandiko rakamirira varimi, kurigiredi yakanyanya inenge iri yokuti murimi paanotengesa mbeu dzake obhadharwa zvakanakawo mari yake achiwana nenguva. Munhu ane mari yake yekutenga zvinhu ane mukana wokuronga zvinhu zvake nenguva. Haazopindi muzvirongwa izvi asina chaakabata. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti urongwa hwehurumende hwakanaka, asi panguva yahwauya hazvisi kunyatsoti gejegejye nemarongere emurimi kana kuti neurongwa hwekurima. Maprogiramu akaita seiwaya anomhanyirwa nevanhu vakawanda. Pane maprocesses anoda kuteedzwa zvinobatanidza nyaya yemapepa anoda kunyorwa, mahofisi anoda kushanyirwa kuti ungondivisisa, wozoshanya futi ikoko uchindoita zvakatanangurwa kuti utevedzere. Hazviitike nezuva rimwe chete. Kufamba kwemuZimbabwe kwakudhura. Mahofisi acho nemabhanga acho haasi padyo napadyo kuti zvinhu zvinoitika kumurimi zvakanyoreka. Saka rinotori dambudziko rimwe riripo iroro, nokuti vanhu vari kurasikirwa nemari pakufamba, vorasikirwa netaimu kana kuti nenguva vachifambira zvese izvi.
Kouyawo nyaya yezvekurimisa, tinoona vamwe vanorima nematarakita vanenge vachida dhiziri, kwoitawo vamwe vanorima nemombe kana nemadhongi. Tiri kunzwawo kuti kune dambudzikowo zvakare riri kuti zvimwe zvipfuwo zviri kufa munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvii zvamungataura pamusoro pedambudziko iri?
Dambudziko iri riripo uye harina kutanga zvaro nhasi, asi gore rino rakati nyanyi kuoma pakuti yatinoti draft pawo pachirongo yayo ikavhiringwa mombe idzodzo dzinoshanda pabasa remumunda dzikafa nezvirwere. Zvareva kuti murimi akamurirwa zvinomubatsira. Mafuta ekurimisa kune vane matrekita kana vanoda kuhaya ari kudhura, uyezve haasi kuwanika nyore. Saka zvese izvi zviri kungoomera murimi.
Shoko ramungasiyira varimi vakateerera pane inonguva?
Varimi mumwe nemumwe ngaabate zvinobatika nguva iyoyo. Tisamanikidzire kuita zvetisingakwanisi kuzoriritira mwaka wese. Mukawakwanisa kutenga fertilizer inokwana hekte, chishandisai mbeu yepahekte kwete kukudza kudza munda, nekuti munozviwanzira sora, munozviwanzira basa ramusingagoni kuzowana gohwo rinoenderana neizvozvo. Asi ngatirambe takangosimba, nekuti kurima ndiko kunosimudza nyika yedu.
Maita basa zvikuru vatevera, tinotenda zvikuru.
Tatenda mukoma Jonga.
Manga makateerera kumukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. FC Platinum 0, Highlanders 0. Ngezi Platinum 0, Chapungu 0. Chicken In 1, Wange 1. Tel 1, 1, Triangle 0. Herendals 2, Mushowane Stars 0. Nayo, zvabva kumitambo, Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.